Muchikamu chechipiri au jazira ya ndira mberi ni kufumura kuchene sope mari ya kashiba ne uori mkutenge sope goride ichitarisa kunyanya junonzi jiriki ituwa ni umwe shoro mamunika wa Simon Rutland. Va Rutland, muri zulkambani ye Gold Leaf Tobacco inotengesa foja ku South Africa muna 2022. South African Revenue Service yakampomera mhosva yekutengesa fodya zvepamukoto. Magwaro ari kuburitswa neAl Jazeera anoratidza kuti Rutland anokweretesa imwe mari kuhurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe inonzi inozopa Rutland mukana wekuchenesa mari dzake dzakasviba muZimbabwe kuburikidza neFidelity Printers nebhanga guru renyika. Imwe shoroma inonziwo inoita zvekuchenesa mari nekuba goridhe vaEwane Macmillan vanoti vaRutland ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe yose. VaRutland vanonzi vaishanda nemushakabhu Sitiso Moyo vaive gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya vanonzi vane ukama nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mumwe abuda achizviti ndiye anoburitsa nekupinza mari munyika pamwe negoridhe mushandi weCivil Aviation Authority anoona nezvekuchengetedzwa kwenhanda reyendege yeRobert Mugabe International Airport vaCloppers Chidodo. Vari kupinza nekuburitsa mari muZimbabwe ava vanonzi vari kushanda nemakoronyera makuru pasi rose. Asi chiri kurwadza vakawanda munyika kusanganisira nhengo dzeparamende inyaya yekuti hurumende haina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi kunze kwekuvhundukira vatapi venhau. Vatendai Ruben Bofana ndemumwe asiri kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Zvinoshamisa zvendezvekuti hatinzwi kuti kubva pakabuda dhokumentari iyoyo hapana kana izwi shoko ratakabva kana kune mukuru wenyika. Ndekuti mhosva hombe inyaya hombe sesa ine chekuita neuraramu hwevanhu veZimbabwe, ndokuti hatingarasikirwi nezvicherwa zvedu neupfumi hwedu neukopokopo hwakadai.
Vaenderera mberi vachiti
mukuru wenyika kana makurukota ake vangave vemutemo, vangave vekutengeserana nedzimwe nyika, vangave vemining vezvicherwa, vangave vemapurisa vehome affairs, hapana kana umwe wake abotaura kuboti bufu nenyaya iyi. Tatiri kungonzwa kuvhundutsa.
Mumiriri weHarare North muNational Assembly vaAlan Markham vaudza Studio 7 nyaya iyi iri kuvashusha uye vakatoikwidza kuparamende asi havana mhinduro inobvutsa yavakawana.
Ngati hurumende seyaramba yakanyarara chete iri kumiririri inobvuma here kuti ndizvozvo kana zvisiri izvozvo. Kana zvisiri izvozvo seyasi kuendesa nyaya kukoti. Kana pane chinhu chiri kunetsa muReserve Bank kana kuMinistry of ibude tuoni because isusu taneta manji gold yose iri kuenda madhanhu zese akaenda isusu taramba takagara tiri kutarisa.
Vamakamu vati mutauro weparamende akavaudza kuti gurukota rehurumende rine chekuita nenyaya iyi richatura mashoko kuparamende pamusoro penyaya iyi asi havana chimbo chekuti izvi zvichaitika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic accounts committee sezvo sachigaro wekomiti yevaBrian Duwe vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi imwe nhengo yekomiti iyi vaEdwin Mushoriwa vaudza Studio 7 kuti nyaya yakabuda paAl Jazeera inotyisa.
Isusu sePublic Accounts Committee tinosungirwa kuti tiite follow mari kuti tizoti mari dziri kumbofamba sei. Tinoda kuti tinyatsoona because gold ndoo imwe mari yedu yenyika, saka tinofanira kuti tiongorore kuti zvakambofamba sei uye zviri kuita sei kuti zvisvike pakuti tisvike pakuti tinonyadziswa senyika kudai kunzi gold redu ndorakuenda kunovaka dzimwe nyika nemasiti dzafanana Dubai.
Asi vamwe vakaita savamasinga mavaza vezanupf vati hapana zvine musoro zviri kutaurwa neAl Jazeera.
Zimbabwe haisati yambosaina tisiti kubva 1980 kusvika nhasi, saka kana dai Al Jazeera yakaita basa rayo nenhasi vaiziva kuti vaubrid angel vatangane kungonyeba. Saka zvavari kutaura hazvingapiwa udzamu nekuti ndo vakaura kuti vatotanga nenhema. Saka hatingatarisire nhema nechokwadi kubuda kubva pachidubu chimwe chete. Hurumende yeZimbabwe inotengesa goridhe rayo kwainoda, haikwanisi kuzvibira goridhe yayo isikene kusina gorito.
Muzvare Rushwaya vakaudza Studio 7 kuti vachazotaura kana nyaya iyi yapera uye vamwe vakaita savaRutland nevamwe vanonzi vakabatwa nemambure nenyaya iyi vari kuramba kuti vari kuita zveuori. RBZ yakati chaferefeta nyaya idzi asi makurukota ehurumende nehofisi ya Vamunangagwa varikuramba kutaurawo nevatori venhau nezvenyaya iyi. Zvisakadai, pane vamwe vari kunyora pamadandemutande kuti vave kutotsvagwa nemapurisa mushure mokunyora kana kutaura nezvenyaya iyi pamadandemutande. Asi mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana ongororo yavari kuziva iri kuitwa nemapurisa. Varambawo kutaura zvakawanda vachititaure nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana, avo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mune imwewo nyaya, mabharani weparamende vakenneth Chokuda vamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita uori apo vakapa matenda ekutenga makombiyuta kumakambani aive nemitengo yepamusorosoro. Vachokuda vabhadhariswa zana rezviuru zvemaRTGS semari yechibatiso. Mutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission iyo yasungisa vachokuda amai Tanjiwe Mulolane vaudza Studio 7 kuti vachokuda vachadzoka kudare musi wa 31 Chivabvu apo pachaenderera mberi nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.